Chitsauko 10. Iyi ndiyo nhoroondo ya Shemu, Hamu na Jafeti vanakomana vaNoa. Vakava nevanakomana pashure pemafashamu. Vanakomana vaJafeti vaiva Gomeri, Magogi, Madai, Javani, Tubari, Mesheki na Tirasi. Vanakomana vaGomeri vaiva Ashkenazi, Rifati na Togama. Vanakomana vaJavani vaiva Erisha, Tashishi, Kitimu na Dodanimu. Vagari vepazvitsuwa vakapararira munyika dzavo vachibva kune ivava. Maererano nemitauro yavo nemhuri dzavo uye nemarudzi avo. Vanakomana vaHamu vaiva Kushi, Mizraimu, Puti na Kenani. Vanakomana vaKushi vaiva Seba, Havira, Sabta, Rama na Sabteka. Vanakomana vaRama vaiva Sheba na Dedani. Kushi akabereka Nimrodi uyo akava munhu wekutanga kuva nesimba panyika. Akava muvhima ane simba aipesana naJehovha. Ndokusaka paine chirevo chekuti saNimrodi muvhima ane simba anopesana naJehovha. Umambo hwake hwakatangira paBhabheri, Ereki, Akadhi neKarine munyika yeShinari. Achibva kunyika iyoyo akaenda kuAsiria, akavaka Ninivhi, Rehoboti Iri, Kara neReseni yaiva pakati peNinivhi neKara. Iri ndiro guta guru. Mizraimu akabereka Rudhimu, Anamimu, Rehabimu, Naftuhimu, Patrusimu, Kasruhimu, tateguru wevaFiristia, na Kaftorimu. Kenani akabereka Sidoni dangwe rake na Heti, pamwe chete nevaJebhusi, vaAmori, vaGigashi, vaHivhi, vaAki, vaSini, vaAvhadhi, vaZemari nevaHamati. Pashure pacho mhuri dzevaKenani dzakazopararira. Saka muganhu wevaKenani waitangira kuSidhoni kusvika kuGerari pedyo neGaza, uchinobata kuSodhomu, Gomora, Adma neZebhoimu pedyo neRasha. Ava ndivo vaiva vanakomana vaHamu, maererano nemhuri dzavo uye mitauro yavo, maererano nenyika dzavo nemarudzi avo. Shemu, tateguru wevanakomana vese vaEbheri uye munin'ina waJafeti mukuru kwavari vese, akavavo nevana. Vanakomana vaShemu vaiva Eramu, Asuri, Apakishadhi, Rudhi naAramu. Vanakomana vaAramu vaiva Uzi, Haru, Geteri naMashi. Apakishadhi akabereka Shera. Shera akabereka Ebheri. Ebheri akabereka vanakomana vaviri. Mumwe ainzi Peregi, nekuti panguva yaakararama nyika yakaparadzaniswa. Mumwe wacho ainzi Joktani. Joktani akabereka Arumodhadhi, Sherefi, Hazamavheti, Jera, Hadhoramu, Uzari, Dikra, Obhari, Abhimaeri, Sheba, Ofiri, Havira na Jobabu. Vese ava vaiva vanakomana vaJoktani. Nharaunda yavaigara yaitangira kuMesha kusvika kuSefari kumakomo ekumabvazuva. Ava ndivo vaiva vanakomana vaShemu, maererano nemhuri dzavo uye mitauro yavo, maererano nenyika dzavo nemarudzi avo. Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevanakomana vaNoa, maererano nemadzinza avo uye maererano nemarudzi avo. Marudzi akapararira panyika achibva kwavari pashure pemafashamu.